chekwata chehoro ya ndicho chinotarisirwa sechiri nyore kurova mugungano iri zvekuti FC Platinum inofarira kukunda Baba Field Stadium mangwana kuti irambe iri munzira yekusvika makota finali emakundano aya. Zvikwata zviviri izvi ndizvo zviri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina iri nepoindi imwe chete zvekuti kukundwa kwePure Platinum Play kunovasiya vamira netambo uyezve pasi pasi mugungano rinosanganisirawo Orlando Pirates yekuSouth Africa neEsperance yekuTunisia idzo dziri kutungamira dzakabatana pamapoints mana. Asi kukunda kweFC Platinum mangwana kunoisiya yaswedera pedyo pedyo nema Buccaneers nema Blood and Gold ayo ari kusanganawo mangwana zvekare muOrlando Stadium. Asi FC Platinum inofarira kugadzirisa zvakasimba matambiro ayo epamberi pegedhe apo Gift Mbweti, Mukokeli Dube na Rhinestorm Pavari vari kutambisa mikana yavari kuwana. Chikwata chemuZimbabwe ichi hasati chanwisa kana chibodzwa chimwe chete makundano aya mushure mekuita 0-0 neOrlando Pirates pamwe nekurohwa 2-0 neEsperance apo FC Platinum yakashanya kuTunis. Asi mumwe muteveri wenhabvu vaMordecai Joaquinho vanoti izvi zviri kupera pahoroya vachiti chikwata chavo chiri kukunda vachitipawo zvibodzwa zvacho.
Isusu hatina kana chekutya kana chekumbofemeruka nekuti tiringoziva kuti katimu takakagadzirira 3-1 ende kachabva kaona kuti toenda papi tokatevera futi tokarova futi 3-1.
Mutsigiri weHarare City vaSimon Mukuradare vanoti vane chivimbo chakasimba kuti FC Platinum iri kufadza ruzhinji rweZimbabwe mangwana.
Kuna FC Platinum tichiwina 2-1. Vasapota zvedu yemuZimbabwe ngatibatanei titechi supporti timu imwe chete zvekuti ndobva kundobva kungatimbosiyai. Go Platinum go.
Horoya yave nesvondo rese iri muZimbabwe ichigadzirira mutambo uyu uyezve yakasimuka kubva muHarare nezuro yakananga kuBulawayo. FC Platinum neAC Horoya vari kusangana zvekare svondo rinouya muConakry kuGini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.